ndiri pano ndiri mutungamiriri wechikoro chemutemo kuGreat Zimbabwe chinonzi Ebeshitepo Law School. Ndine vadzidzi vangu vana vandauya navo kuno Ivy Madziwo, Blissful Dzimiri, Simbarashi Chigumira nakuda kwaShe Mzenda uye nacoach wavo anonzi Tawanda Zobo. Kumukwikwidzano wevadzidzi vemutemo kubva kunyika dzakawandisa nyika dzose, tine zvikoro zvemutemo panapa zvinosvika 500. Mastudents aya anoita sokunge vari kukwikwidzana panyaya iri kutongwa nekoti yenyika dzese inonzi International Court of Justice.
Anoona nemagariro amakaita ndiani?
Izvi zvinobva kumanagement yekuyunivhesiti yedu, Great Zimbabwe University, ndo vati sponsor kuti tiuye kunoku.
Ndiko kwekutanga here muchiuya kumakwikwi aya?
Aya, ndekwechipiri. Takauya kwekutanga gore rapera muna 2017. Uyezve vateri vanofanira kurangarira kuti isusu takatanga law school yedu muna October 2014. Saka tichiri vadiki chaizvo.
Saka tarisiro yenyu pamakwikwi aya ndiyei?
Chinhu chikuru kuti vana vedu vauya kuzodzidza. Kuti unyatsodzidza hunge wafamba woona zvinoitiwa kune dzimwe nyika. Chechipiri, tinenge chidawo kuti tione kuti tizvienzanise nedzimwe nyika kuti isu tiri papi chaizvo chaizvo.
Makwikwa aya achatora nguva yakadii?
Anototangisa nhasi achizopera musi weSaturday. Musi weSaturday ndo patichaona yatinoti final.